kungo kama tichi shunguru zide nengo batikan mkona uti waruku batu wane chiru eleche COVID waruku ramba watuwe zera wane zua maa wakauta waruku mbulitu wane minisitri ya kura kutuji na kesi zeba waruku ramba chikira tuku minesika na wafuti nyeye kuona kutu na kesi waruku itua hanyi mashoma so chukuto fungira chiru eleche nobu na kure chata to paralida shakanyanya ndarika watuku wana nekuti atisiku kwa nisa kuita matesi waka wanda seja tunga nge kishida zikiri
tirikuona kuti zvino vanenge vari kunyanya kuburitsa uwandu hwematesti ari kuitwa paishandiswa nzira inonzi yePCR pane yeRDT yamenge ichiitwa zvii zvamungataura pamusoro pazvo
ya pari zvino matesti ari kunyanya kubuda ndeyePCR nekuti PCR ndiyo yatinoti diagnostic zvinoreva kuti inobata chirwere RDT vamwe vari kuishandisa vachiti inoita sort of screening kuti chero ukatestwa neRDT chero ukabatwa uri positive hati rekodha as a positive case but tinobva tafeya kuti inoitwa PCR zvakare so pari zvino vari kunyanya kufokasa nenyaya yekuti pange vachiita PCR iyoyo marapid makisi achona zvakare anenge asiri kunyanya kuwanika zvakare muzvipatara zvedu so ndo ivenyari marapid acho asiri kuti akawanda nekuti makisi acho mashoma uyezve even mapcr achona makisi achona mashoma and munhu wese haasi kukwanisa kuwana access yekuti atestwe saka pari zvino tikungotesta vanhu vatinoti priority vanhu vanenge vana masymptoms vari kurwara uyezve vanhu vanoshanda muchipatara
muri kuti imi zvikwanisiro izvi zvishoma zvinosiya papi hondo yenyika yekurwisana nechirwere checovid-19
nyaya yemakisi harisi dambudziko rokuwana Zimbabwe senyika chete pati pasi rose nyika dzose dziri kutambura nenyaya yekuti dzikwanise kutesta vanhu zvakakwana mukatarisa even kunana America kunana UK nyaya iyoyo nyaya yekusaii kunesa vanhu vachiti vari kuda kutestwa but vasingakwanisi kuwana matesting facility ndo zvimwe chete zvokuitikawo muno muzimbabwe zvikwanisiro zvokuti vanhu vakwanise kutestwa hazvisi kuwanikwa matesting kit achona kuita kunesa muworld mese ndove dambudziko ratinaro rekuti hatingakwanisi kutesta munhu wese hazvisi kuita nekuti even dzimwe nyika dzakabudirira dziri kutotadzawo kutesta vanhu vazvo saka pari zvino tisi kunyanya kufokasa nekuti matesting ange achienda kune vanhu vatinoti mapriority